Kamani inonzi Bitmari inoshandisa inonzi Bitcoin technology or blockchain technology. So kamani yakapiwa mvumo yekuti tinge tichitumira mari kumusha. Parizvino tirikutangisa nemuno muAmerica neku UK. Asi chinangwa chedu ndechekuti tipedzisire tave kunyika dzese dzeAfrica. Tine zvizvara zvekuZimbabwe zvatiri kudzidzisa basa iri. Ndova tichazoshandisa patinenge takuenda kune dzimwe nyika vakunotangisa makambani manyowani ikoko and so forth.
Totarisa zita vamapondera Bitmari vamwe vanobva vangoshandura vachisamuna Bitcoin. Zvinodyidzana here Bitcoin nekambani yenyu Bitmari?
Well, in the sense yekuti we use Bitcoin technology or blockchain technology. Okay, but tinoone mukana wekuti nemamwe makambani atinoshanda nawo kana munoida kuwana mabitcoin anogona kuti aningirike awane pane makambani mamwe fusezi akaita na PayPal and so forth vanhu accept achi payment in bitcoins and so forth. Saka chinhu chemunhu anenge akutosarudza kuti ndochaari kuda. Asi isusu urongwa hwedu hukuru kunyanya ndoti kana iwe uri kuno kuAmerica uchida kutumira mari kumusha ngati tutumira $100. Munhu kumusha anosvika achipiwa chi $100. Iwe kuno kuchaninge uchingobhadhari chi mafees ekutumira mari.